takavamba bato iri rinonzi Patriotic Zimbabweans in the diaspora. Riri kufamba zvaro nemuchirungu kuita transition. Tiri kuchinja tichienda kuzita rinonzi Patriotic Zimbabweans. But rakatanga zvaro mudiaspora. Utungamiri hwacho hukuru huri mudiaspora. Asi vamwewo vatevedzeri neumwe utungamiriri huri muZimbabwe. Saka tinenge tichidyidzana pamwe chete vari mudiaspora, kana tingati vari mhiri kwemakungwa nevari muZimbabwe.
Chii chikuru chakaita kuti mufunge kuumba bato rezvematongerwo enyika?
Chinangwa chedu chikuru chakaita kuti tivambe musangano uyu ndevokuti takaongorora kuti mapato ari muZimbabwe pari zvino utungamiriri hwavo kazhinjisa hunotaridza zvizvarwa zviri munyika yeZimbabwe. Saka bato redu isusu rinotsungira kuti zvishuwo zvedu sevana veZimbabwe vari mhiri kwemakungwa zviwanikwe zvichiiswa pamberi pamwe chete nezvimwewo zvishuwo zvevana veZimbabwe vari kumusha. Ndinogona kupai chimwe chete chekuti tikwanise kunge tichiwanikwa tichisarudza utungamiriri hwatinoda munyika yeZimbabwe. Ndo chikuru chakakosha chandinogona kupai chekuti ndo chimwe chakatipa simba iroro pamwe neiyoyo utungamiriri hwokuti nhengo dzevana vari kudiaspora kana kuti vari mhiri kwemakungwa havasi kuwanikwa vachiwanikwawo vari muutungamiriri mumapato ari munyika yeZimbabwe.
Vamutama, makasha here nzira dzokuti musvitse zvichemo zvenyu kumapato aripo pari zvino muchinzwikwa pane kuumba rimwe bato zvakare rezvematongerwo enyika?
Bumbiro remutemo reZimbabwe rinobvumidza vana vose veZimbabwe vari munyika kuti vawanikwa vachivamba mapato ematongerwo ezvenyika.
Tichitarisawo imwe nyaya inoitika muZimbabwe vamutama, inyaya yekuti sarudzo kana dzaakusvika panoumbwa mapato akawanda, bato renyu harizoonekwawo here semamwe emapato iyo anongoumbwa kana patarisanwa nesarudzo?
Bato redu raumbwa panguva inoiyi chasarwa nemakore maviri kuti sarudzo iwanikwe ichiitika. Harina kunyanyonangana nesarudzo iyoyi ya 2023, asi musangano uchavepo kunyangwe sarudzo dzichatevera pamberi apo nepamberi apo tichatosira vazukuru nevazukuru nezvizukuru zvedu musangano uyu. Hausi musangano urikungotarisa sarudzo dza2023.
Iro bato renyu riri kutambirwa sei nevana veZimbabwe uye riri munyika dzipi pari zvino?
Bato redu riri kutambirwa zvakanaka nevana vemuZimbabwe vari pasi rose. Iko zvino utungamiriri huri muUnited States of America. Tine vamwe nhengo dzedu dziri kuUnited Kingdom, tine dzimwe nhengo dzedu dziri kuSouth Africa. Then zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri munyika, zvose izvozvo zvirimo mubato. Asi ndikati headquarters yedu kuchave kuGazaland, Manicaland, ndo kwatakabata zvakasimba munyika yeZimbabwe. Saka tinotarisira kuti even headquarters yedu ichave iri kuManicaland.
Iye zvino mune nhengo ngani vamutama dzapinda mubato uye rakaumbwa riini kana kuti rakaparurwa riini?
Bato redu rakaparurwa mwedzi wapera. Saka iko zvino nhengo dzedu handikwanise kukupai nhamba chaiyo chaiyo nekuti ndinganyepe. Asi tane nhengo dzakawanda dzirimo kunyanya kumusha ndo kwairi kutambirwa zvakasimba.
Mashoko amungasiyira vana veZimbabwe vakateerera pane ino nguva?
Ndinoti kune vana veZimbabwe, Patriotic Zimbabwe, isangano renyu, isangano rekuti tiite muonera pamwe tirwire kodzero dzevana veZimbabwe vari mhiri kwemakungwa kuti vawanikwe vachikwanisa kusarudza utungamiriri hwavanoda. Vawanikwe vachiuya pamberi vachiti isuwo tinoda kuwanikwa tichitungamirira munyaya dzematongerwo enyika kuti tigadzirise nyika yaparara kudai izvi munyaya dzeupfumi. Tinoda kuti nyika yeZimbabwe idzokere zvekare muubatanidzwa neshamwari dzedu pasi rose, kungave kuwest kungave kuEast. Zvekare tinoda kuti tiwanikwe tichirwira kodzero dzekuti Zimbabwe comes first.